manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kurume 30, 2020 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Inini ndiri kuitambira zvakanaka because tikatarisa kunana Italy kuri kufa vanhu vakawanda pazuva saka tikaita ignorant maZimbabweans ka isusu tinofa.
Mapurisa ozara mumugwagwa kudzivirira vanhu kufamba famba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Asi vamwe vachiti vachafa nenzara vari muDzimba. Vanorarama nekutengesa nekuzviitira mabasa emaoko, vochema kuti havachina chekuraramisa mhuri dzavo sezvo vasisabvumidzwi kuita mabasa avo.
Ari kuda rubatsiro. Anokodzero munhu iyeyo kufonera Ministry of Social Welfare kana kuvisitira police station iri padhuze naye kuti ndanzwa nenzara ndanochirarama nevending. Andisina chokudya ndakuziya mhuri yangu haisina chokudya.
Hurumende inoti bazi rezve magariro evanhu rinokwanisa kubatsira vanenge voziya nenzara. Bazi rezve utano rinoti vanhu vose vatanhatu vakabatwa nechirwere checoronavirus vari kunzwa zviri nani uye havasi munjodzi panguva ino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji muHarare nhasi vatevedzera kurudziro yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekuti vagare kumba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Asi vamwe vanga vachichema-chema kuti vatadza kutora mari sezvo mabhanga anga akavharwa. Chirwere checovid-19 icho chakatangira kuguta reWuhan kuChina chauraya munhu mumwe chete muZimbabwe pari zvino uye hurumende inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vave vanomwe. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vafa nechirwere ichi pasi rose vave kudarika zviuru makumi matatu nemashanu uye sangano iri rinoti chirwere ichi chiri kupararira nekukasika. Bazi rezveutano raudza Studio 7 nhasi kuti muZimbabwe vanhu vanodarika mazana maviri voongororwa kuti vane chirwere ichi here asi vanomwe ndovakabatwa nacho kusvika pari zvino. Munhu mumwe chete ndiye akashaya. Vamwe vose vanonzi vari nani zvavo uye havasi munjodzi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Veruzhinji muHarare nhasi vaswera vari muDzimba vachitevedzera kurudziro yavamunangagwa yekuti nyika ivharwe kwamazuva makumi maviri nerimwe chete kubva nhasi. Mumwe mugari wemusha unogara Veruzhinji weMbare Vafarai Mwayera vati danho rakatorwa nehurumende idanho rakanaka zvikuru vachiti danho iri rinobatsira kuti chirwere checovid-19 chisapararire.
Inini ndiri kuitambira zvakanaka because tikatarisa kunana Italy kuri kufa vanhu vakawanda pazuva saka tikaita ignorant maZimbabweans ka isusu tinofa saka tofanira kutogara muDzimba. President vatiita zviri right kuti timboita si timbogara muDzimba because zvinobatsira upenyu hwedu kuti chirwere chisaita si chisapararira zviri right.
Mumwe mushando wekanzuro yeHarare uyo angachitsvaira marara pamusika unokwirirwa mabhazi pambare pakare vawanda chiromba vati kugara nzvimbo dzese dzakashambidzika kunobatsirawo kurwisa chirwere ichi.
Yandocho kwadi isizo hatifanhi kutomira basa nekuti tisizo cleanza nzvimbo. Tisizo kuti nzvimbo dzigare dzakachena. Ende takagara kubasa isi takagara kumba isizuka nzvimbo dzogara dzakasviba. So zvirwere zvinosumuka futi zvakatowanda dan chirwere chati kutyira ichi. Ndosaka tauya kubasa. Ende kubasa hatiregedzi kuya toramba tiriko kubasa. Ende for sure tichange tiriko kubasa kusvika Mwari achitungamira kuti coronavirus ibude muno muZimbabwe ipere mukati meino nzvimbo.
Kunyange hazvo zvimwe zvitoro zvinotengesa zvekudya zvanga zvakavhurwa pakati pedhorobha. Mumwe anoshandira mudhorobha vatenda ikona vati zvitoro zvanga zvakavhura zvanga zviri zvishoma, uye zvishoma zvanga zvakavhura zvanga zvakwidza mitengo.
Toro nenyaya lockdown takange tanzwa kunzi masupermarket anenge akavhura. Apa tiri kutonzwa nekutendera tichitotsvaga kuti tingoona temu yandaona iri pana kona second na Nelson na Jason ndio yakavhura. Saka tikushaza kuti vanhu tinorarama sei kana vaita shutdown ma shops. Lisi daita chikwasa kuwana chikafu zvazviri nani masupamaketi akavhura.
Vamwe vanorarama nekutengesa vaClement Stole vati vaswera vachiita hwakiti negonzo nemapurisa pavanga vachitengesera matapiri avo vari mumotokari yavo, vachiti hapana zvavangaite nekuti vana vavo vangaziye nenzara.
Isirungo tenge so tukaviga bati atisisina staff ya kawanda ya ishoma katungu pero za vara na menu wa rimitu wa shawe.
Izvi zvinoyo apo mutungamiriri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vakurudzira vezvitoro kuti vasakwidze mitengo yezvinhu zvisina mwero.
Zvinhu zvinodiwa mumba zuva rega rega panguva yega yega, tati isusu zvinhu izvozvo zvisakwire mutengo.
Vamwe vakaita sava James Nyazika vati vamukira kumabhanga kunotora mari kuti vaone kutenga zvokudya kwemazuva ari kutevera, asi hapana bhanga ranga rakavhurwa. Asi gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangunjwa vaudza Studio 7 parunhare kuti veruzhinji vanofanira kushandisa makadhi mukutenga muzvitoro pamwe nemari dzemumafoni, vachiti kuti mabhanga avhurwe zvinoita kuti vanhu vaungane, izvo zvisiri kukurudzirwa nehurumende. Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vaudza Studio 7 parunhare kuti vafara kuti vanhu vatevedzera kurudziro yehurumende, vachiti kusaungana kunoderedza mukana wekuti vanhu vabatire chirwere cheCOVID-19. Asi vamwe vanhu vaonekwa vakaungana mune zvimwe zvitoro vari mumitsetse yekutenga zvinhu zvakaita sehupfu. Mabhazi ezupko anga achifambawo achitakura vanhu vakanzi nehurumende vavo yekubasa, vanosanganisira vashandi vemuzvipatara, mapazi ehurumende, vanoshanda muzvitoro zvinotengesa mishonga nevanoshanda muzvitoro. Zvichakadaro, vanhu vakawanda vateerera kurudziro yekuti vasabude panze munzvimbo dzakaita sechinhoi, marondera nemasvingo, uko kwanzi kwanga kuine mauto achibatsirana nemapurisa kukurudzira vanhu kuti vabude mumugwagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Maguta eGweru neBulawayo vanhu vakawanda vatambira kurudzira hurumende yekuti vagare kudzimba. Mutoro wedu enhauta uraishava anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa anga akaisa maroadblock mumigwagwa yose inopinda muguta reGweru, vachibvunzurudza vanhu vange vari mumotokari diki kwavange vachienda, uye avo vange vachiwanikwa vasina zvikonzero zvinogutsa zvekupinda mudhorobha vange vachidzorerwa kumba. Mumwe mudzimai anorarama nekutengesa pane imwe flea market iri pedyo nekudzanai bus terminus, uyo angozvidoma nezita rekuti amai remember, audza Studio 7 kuti ari kushaya zano rekuti achararama sei pamazuva makumi maviri ari kunzi vanhu vagare kumba.
Tohwa kuti kunyange kunana South Africa vamwe varitopunyokerwa mumajurahwo vachipiwa chikafu. Saka ndozvinhu zvatachitarisirawo kuti dei tatawanawo chikafu tiri mudzimba, nekuti karamba takagara tiri mudzimba tisingawani chikafu. Zvinhu zvakaoma, vamwe vachafira mudzimba nenyaya yekushaya chikafu chaizvo, nekuti torarama nekutengesa, hapana zvimwe zvetinoita, tinotengesa.
Asi vaIvan Moyo avo vanoitawo zvekutengesa muriwo nemadomasi vati vanhu vanofanirwa kukoshesa zvakataurwa nehurumende, vachiti kusaita izvi kunogona kuti vakawanda varasikirwe neupenyu.
Isinotenda zvitaurwa nemutungamiriri wenyika aradza kuti ane chido navanhu vake mazoona 21 days zodo vashoma dai vati wedzero mbishana ma 21 days zodo. Nekuti haungashandi haungararami kana wafa nechigwere. Ngoro haungaisundi kana wafa. So shakanaka kudzivirira chigwere first. Prevention is better than cure. Asingadi amenhu ake asingazivi.
Panzvimbo dzakadai sekudzanai bus terminus, panokwirirwa mabhazi anoenda kunzvimbo dzakasiyana siyana, panovewo ndipo pane musika mukuru mugweru, pange pasina vanhu zvachose, kunze kwevashandi veGweru City Council, vange vachitsvaira panzvimbo iyi. Vamwe vanhu vanoshandira makambani akasiyana siyana, vange vachida kuenda kubasa, sezvo vange vachiti havana kunyatsojekeserwa, kuti vanofanirwa kuuya kubasa here kana kuti kwete, vachityira kuti vakasaenda, vanozodzingwa mabasa. Asi vakawanda wavo vatadza kuenda kumabasa uku, sezvo kwange kusina zvekufambisa kunze kwemabhazi nemakombi mashoma ezupko. Kunyange hazvo mabhanga akanzi ndemamwe emabhizimisi mashoma anokwanisa kuvhura, mabhanga ose mugweru ange akavharwa. Mumwe murume asina kuda kudomwa nezita, uyo atanga achida kubhadhara mari yevashandi vekukambani kwake, ati kuvharwa kwemabhanga kuchavhiringidza upenyu hweveruzhinji.
Tasvika kutaundi kubhengi kwakavharwa. Saka hatichaziva kuti vanhu vachararama sei kana munhu akawirwa nedambudziko pakati apa toti kuda warwarirwa kuda iyo korona yacho yamubata, achabatsirikana sei asina kana sendi rainaro.
Muguta reBulawayo veruzhinji vagara wokumba. VaMoses Kumbweya avo vanotengesa muriwo nezvimwe zvakadaro kuzvitoro zvikuru vati vemabhizimisi madiki saivo vachasara vari panzara.
Taita sekutaurwa zvakaitwa nehurumende kuti tisave tinopinda mudhorobha kuti tinge tichitengesa. Asi zvakadero, zhara ichatiuraya nekuti mararamiro edu ndekuti tinotengesa, totenga chikafu, totenga upfu, totenga kashuga. Tikapedza mazuva maviri matatu tisina kutengesa, zvichatiomera ende hatizivi kuti hurumende yedu ine hurongwa hupi.
Munyori weBulawayo United Residents Association, Bura, amai Louisa Mangisi, vatiwo zvakakosha kuti vanhu vatevedzere zviri kutaurwa nehurumende, asi vati vamwe vemabhizimisi vave kutora mukana uyu kudhurisa zvinhu zvakawanda, vachiti hurumende inofanirwa kupindira. Hurumende yakatara chiga chekuti vanhu vanofanirwa kugara kudzimba dzavo vasingafambe-fambe zvisina kodzero, senzira yekuedza kudzivirira kutapuriranwa kweutachiwana hwecoronavirus. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Mutare mutare, nasi manga munyerere muine vanhu vashoma vanga vachitenga zvekudya, ukuwo zvitoro zvinotengesa zvekudya zvakavhurwa muzuva rekutanga remazuva makumi maviri rakatarwa nehurumende kuti vanhu vagare mudzimba kuedza kuderedza kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mabhanga anga akavharwa zvimwe chete nemisika yevanhu inotengesa mbatya, zvirimwa, michero nezvakasiyana-siyana. Kunyangwe vashoma vevatengesi ava vanga vari pamisika yavo. Mutoro wedu Naloida Moyo anotipa nyaya iyi.
Mapurisa nhasi anga achitenderera achipa yambiro kuvashoma vevanhu vange vari muguta kuti vadzokere kudzimba kwavo kuita kuderedza kupararira kwechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19. Mapurisa aya ange achivakurudzira kuti vasamirire kuita zvekudzingwa zvinene chisimba. Danho ratorwa iri riri kurwadza vanoita mabasa avo emaoko, avo vanoti zviri kuvakanganisa zvakanyanya sezvo vachiwana choviri kubva mukutengesa, uko vanonzi varegere kwemasvondo matatu anotevera. Amaita Naka Musabayana vanoita basa rekutengesa pamusika zvinhu zvinosanganisira muriwo, madomasi, michero nezvimwewo. Vanoti dai hurumende yakavatendera nguva pfupi pazuva yokubvumirwa kuita mabasa.
Yatishatira isesu semusika tiri kuzwa kubatikana, nekuti dzimwe dzenguva tinotengesa tobva tatotenga chikafu chekuti tihe ipopapo. Saka izvozvi zvava kuti taurira nyaya ye 20 days yatomera sesusu mavendors. Wemusika ungadai wachipawo kana kuti 2 hours tomboti nonge nonge toya kumba totengesera vanengo nekuti tingafa nenzara.
Mumwe mugari wemamutare vafunga ikashiri vanoti danho rakatorwa iri raisungirwa kupawo mukana kune vasina mabasa, vanova vakawanda munyika, kuti vabatsirwe nezvekudya panguva yavanenge vasiri kuzviitira mabasa avo emaoko.
Ikonomi haina kumira zvakanaka, vanhu vari kuita hand to mouth. Zvinhu zvavanoshanda zuva racho iroro ndo zvinhu zvavanoya musi wacho iwowo. Saka Zimbabwe is doomed.
Ama Elizabeth Karirwi, umusha wemusha mukadzi mamtare, vanoti kutadziswa kuita mabasa avo panguva yakatarwa iyi zvichaunza namo mudzimba zhinji.
Taura kunoko, umweni munhu ari kurarama neupenyu hwekutoti hand to mouth. Saka izvezvi zvinasuno ndinonzi gara mumba, ndoda kudye. Handina kana kupiwa chikafu, handina kana pekuti nemvura chayo chayo pangu aitobuda every day, nechidoenda kotsvaka. Saka nei nchidoitsvagepi imuruti garamba.
Mumwe mugari wemamutare vaAndrew Jangano vanoti panguva yavanenge vari kumba sezvakataurwa nehurumende zvichapa kuti vatadze kushandira mari yezvekudya zvemhuri yavo uye nemari yechikoro yevana pakotoro inotevera.
Zvosipatiri pazatambozvadzo tozvidini marino chikafu mafizi tangogara. I think data kana tambo bwana kuti chakutibatsira pazvinhu zviri kuitika izvi.
Ah, simumwe mugari wemamutari amai blessings nyika vanoti danho rakatorwa iri rakanakira munhu wose anokoshesa hutano sezvo denda recovid-19 riri kuuraya vanhu vakawanda pasi rose.
Yakanaka mukwasha nekuti zvino minimiza kuspreadwa kwecovid-19. Zvingarwadzazvo kuti vanhu vanenge vachiti tinorarama sei especially vanhu vari muinformal sector. Asi zvinotibatsirawo futi kuti zvinotichengetedza nekuti especially kumusika population inenge iri kumusika yakanyanya kuspreadwa kwacho kunozonyanya tinopera kufa hai.
Mutauriri wekanzuro yeguta remutare vaSpreen Mutiwi vanoti kanzuro yavo yakatobatana nechisungo chehurumende kunyange hazvo vakange vatotanga kumisa kutengeswa kwezvinhu mumisika muguta nekunogara vanhu nemusi wechishanu masikati svondo rapera. VaMutiwi vanoti kusvika pari nhasi muguta remutare hapana humbo hwavepo hunotaridza kuti pane hati abatwa nechirwere checovid-19. Mumisha inogara veruzhinji yakaita sesakubva Chikanga danga mvura Wobos nzvimbo dzokufarira dzange dzakavhurwa vamwe vashoma vaivepo vachitanda zvavo. Mumigwagwa mange muine mapurisa uye vamwe vange vari pamutarichas college vange vachimisa motokari vachibvunza zvakasiyana siyana kune vatyairi. Asi mabhazi ehurumende chete ezupko ndio ange achitakura vanhu kupinda nekubuda muguta. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo.
Munyori mukuru wezCTU vaJafet Moyo vanoti hurumende yavakoka kumusangano mangwana wekuti vazive nyaya yekuti vashandi voitwa sei panguva iyo vanenge vari kudzimba kwemazuva makumi maviri nerimwe kana kuti lockdown sedanho rekudzivirira kupararira kwecoronavirus. VaMoyo vanoti hurumende yakanga isina kutanga yanzwa kudivirawo panyaya iyi. Apo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakazivisa nezvekumborambidzwa kwevanhu kufamba-famba. Hatina kukwanisa kunzwa mashandirwi panyaya iyi. Ngatinzwei VaMoyo vachitsanangura.
Iyo zvino tatanga lockdown. Zuva rekutanga hurumende ndipo pairi kutofona ichiti tiuye kumusangano kuti tiwirirane kuti nyaya yemihoro yoitwa sei. Nyaya yemabhizinisi vanenge vasazokwanisi kuyambuka 21 days zvoitwa sei. Vaya veinformal economy vanozvishandira zvoitwa sei. Hurumende yakutotanga kudaidzira musangano lockdown yatotanga kuti vanotwa kubatsirwa vobatsirwa sei. Inyaya yange isina kumbovhira yataurwa kekutanga. Asi hurumende iyo zvino ndipo pairi kuti ngatisanganei tikurukure. Nyaya yekusangana ndiyo yakutonetsa nekuti tinofamba sei kuti tisangane. Hapana munhu asingachi kubata chirwere ichi. Mafambiro acho anoitwa sei sezvo tese hatina kuexempta kuti tione chingotenderera. Saka hatisi kuona musangano yacho ichibudirira ichiwana vanhu nenyaya yekuti kufamba kwacho kwakutonetsa kuti tiende pamusangano yacho iyoyo.
Asi imiwo pamakambenge mambosangana nehurumende, danho renyu rakanga rakamira upapi panyaya yevashandi?
Danho retu sevashandi nderokuti tinofanira kugara kudzimba kuti tisapanane kana kuti tisabatwe nechirwere ichi. Isisu vashandi patinofamba, patinogara nepatinofamba tichienda kubasa tinenge takatomanikidzana. Saka takazviona kuti tinogona kuti chirwere chifambe zvakanyanyisa kana tisina kuita isolation sevashandi tigare kudzimba dzedu. Saka ndisu vekutanga kuti tinoda national lockdown. Asi hurumende payakazotanga kuti yoti lockdown musi wakati, haina kuzotaurira munhu. Hatina kugara pasi nehurumende tangatenderana kuti ndezvipi zvichaitwa panguva iyoyo. Saka hurumende yakazviitira nyaya iyi isina kumbodaidza.
Vanga vari munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vari parunare muHarare nestudio 7 mukuzeya nyaya iyi yevashandi nevamwe vari kuti vanogona kufa nenzara. Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi.
Vashandirwi vose vanofanira kuti vabhadhare masalaries e21 days idzodzo. Tambonzwa vamwe vanga vachiti vashandi vari kunzi no work no payment. Saka izvozvo tiri kuti kwete, tisi kuda kunzwa mushandirwi anotadza kubhadhara mushandi wake nechikonzero checovid-19. Chinhu chauya munhu wose asina kugadzirira. Kunyange isu hurumende vashandi vedu vari kudzimba kutaura kwatiri kuita izvozvi. Saka zviri kureva kuti sehurumende hatizorega kuvabhadhara, tichangovabhadhara samazuva ose sekuti vanga vachiuya kubasa.
Ko, vashandi vanozviitirawo mabasa emaoko?
Then toita avo vemainformal traders. Tine Ministry of Social Welfare. Kana paita munhu ashaya chokudya, ari kuda rubatsiro, anokodzero munhu iyeye kufonera Ministry of Social Welfare, kana kuvhizitira police station iri padhuze naye kuti ndanzwa nenzara, ndanichirarama nevending, handisina chokudya, ndaakuziva mhuri yangu haisina chokudya. Ministry of Social Welfare vanogona kuwana nzira dzavanokwanisa kubatsira nadzo. Uyezve tinotenda kuti kunzvimbo dzose dzinogara vanhu kune macouncillors, kune maMP. Saka vanhu vese ivavo vanofanira kubatsirana kuti kana paita munhu wirwa nedambudziko rakakura kudaro rokushaya chokudya, vakasire kuzivisa Ministry of Social Welfare kuti vabatsirwe.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisai anoti 909 AM 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisai anoti 909 AM 4930-7270 ne-9885 kHz pashortwave.
Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira veruzhinji kuti vasatevedzera kana kuteerera mashoko ari kunyorwa kana kutaurwa pamadande mutande akasiyana-siyana akaita seFacebook, WhatsApp nemamwe ari kuzivisa vanhu nezvemishonga iyo inonzi inokwanisa kurapa kana kudzivirira chirwere checoronavhairasi icho chauraya zviuru nezviuru zvevanhu pasi rose. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Muzvare Leona Mandija vanogara kuTinwood North Westgate vanoti vakatombogadzira mushonga wemandimu akasanganiswa nesoda kana kuti sodium bicarbonate pachirungu. Vakatopa mhuri yavo kuti inwe mushonga iwoyu. Muzvare Mandija vanoti vakaudzwa nezvemushonga uyu nasahwira wavo uyo akabva auya nemandimu acho, uye vakaverenga zvavaiva vatumirwa pambozhanhare kuti vadzidze mabikirwo emushonga wacho, asi vakatozoziva kuti mushonga uyu unogona kuuraya yose.
Ndanda netsikana ndashungurudzika kuti zvinotoita sei, ndisezvo kurunza hakuna mushonga, hakuna chekubatsira kana kuti kudii. Ndobva atonditumira resipi iyoyo yekunzi munomixa bicarbonate of soda nemalemon. Saka takangoisawo tushoma kudaro. But then soon after that ndipo pandakazoona pakubuda nyaya yekuti it's a detergent mukazvimixa zviri tumbi, because zvechokwadi panotobuda chifuro and chinobva chato chinotofrotha kudai so kutotutuma chaiko chaiko, zvokuti I can imagine kuti mumatumbu mevanhu zvinenge zvichiitika.
Mumwe mudzimai amaiti chigodora vanoti vakapotsa vagadzirawo mushonga iwoyu, asi havazive kuti chii chakavadzora sezvo vari kugara vachingotya kubatira chirwere checoronavhairasi icho chinonzi hachina mushonga unochirapa.
pandakatona message iyo ndaitoda kutenga a few days ago andizoti chichakatondi stop and imagine I was going to drink it inini nemwana. So it meant kuti test it off, not ne coronavirus but netumishonga tirikungotaurwa nevanhu tusina basa.
Mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association kana kuti ZHDA, Dr. Taipua Mungofa, vanoti zvirwere zvinorapwa kunana chiremba vakadzidzira basa racho kwete zviri kutaurwa nevanhu pamadande mutande.
Zvatinoda kuudza mhuri yeZimbabwe ndezvekuti kurapwa kwezvirwere kunoenderwa kuchikoro. Kurapwa kwezvirwere kunoverengwa mabhuku akakura. Kurapwa kwezvirwere kune vanotozvigona, kune vatori nebasa iroro. Zvirwere hazvirapwe paWhatsApp, zvirwere hazvirapwe pasocial media. Madrug nemishonga iri kutaurwa pasocial media, panana WhatsApp, panana Facebook, imishonga inokuvadza, mishonga inoda kumwiwa kana uchinge wanzi uyimwe nachiremba.
Dr. Mungofa vanoti mushonga wese une zvaunokanganisa muviri wemunhu, nokudaro vanhu vakangoteerera zvese zvese zvangotaurwa vanokwanisa kurasikirwa neupenyu. Vakapa muenzaniso wemumwe munhu akanwa mushonga unorapa malaria unonzi chloroquine, angonzwa kuti unorapa coronavirus akabva atoshaya.
Nekuti kune dzimwe nyika tiri kutonzwa kuti kune munhu wani akafa amwa mushonga unonzi chloroquine, angonzwawo kuti unorapa coronavirus. Saka yambiro yedu kuvanhu vemuZimbabwe ndeyekuti iyai mishonga yese iri kutaurwa, siyai zvese zviri kutaurwa. Kana uchinge wanzwa kuti uri kurwara, ona kune vanoita zveutano vakutsanangurire kuti woita sei.
Dr. Mungofa vakayambirawo vagari vekumaruwa nezvechirwere ichi, vakavakurudzira kuti vasaita nzendo dzekuenda kumadhorobha kushanyira hama munharaunda dzavo, uye nekuenda kunobata maoko kurufu, nokuti chirwere ichi chinopararira zvakanyanya panenge pakaungana vanhu.
Vanhu vekumamisha ngavambomira, ndinoziva itsika yedu yekuti kana mumwe afirwa tinoda kuungana tobatana maoko tochema pamwe chete. Asi nenjodzi yawira nyika yedu tiri kuti ngavambomira zvemagungano.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Fatshiripanyanga vatsinira mashoko aya vachiti vanhu ngavadzikise mikana yokubatira hosha iyi nekugara kumba, uye vachigeza maoko nesipo nguva dzose, uye kuti varegedze kubata kumeso, maziso uye nekutonongora mhino dzavo. Dr. Chiripanyanga vanoti mate anobuda mukanwa kana munhu achitaura kana kukosora ndiwo anotakura chirwere checoronavirus. Nokudaro vanokurudzira vanhu kuti vasamire kana kugarisana padhuze kana vachitaura. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezveutano Dr. Obadiah Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930-7270 ne-9885 kHz pashortwave.
Live Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yechirwere checoronavirus, uye danho rehurumende rekuti vanhu vagare mudzimba kwemazuva 21 kutanga nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mapurisa ozara mumigwagwa kudzivirira vanhu kufamba-famba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus, asi vamwe vachiti vachafa nenzara vari mudzimba. Bazi rezveutano rinoti vanhu vose vatanhatu vakabatwa nechirwere checoronavirus vari kunzwa zviri nani uye havasi munjodzi panguva ino. Hurumende inoti bazi rezvemagariro evanhu rinokwanisa kubatsira vanenge voziya nenzara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 30 Mbimbitho 2020 ngumphrakisitisi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
i-lockdown yona sikayiboni kangakho ngoba usuku lokuqala into sesisenazo ezindlini, njalo imota ziyahamba lapha lalaphana singazi ukuthi ngabantu abalandela umthetho kumbe ngabantu abalemvumo yokuhamba. Abanye abalandeli lo mthetho wakhona, le 1 meter le abayilandeli.
Izakhamizi eziningi zaseHarare zikhanye zilandela isiqondiso sikahulumende sokuba zihlale emakhaya. Lezitolo eziningi lamabhanga bekuvaliwe.
Okwamanje sesaba lo umuntu oyedwa owatesta ke ukuba COVID positive owase Victoria Falls.
Ezakubulawayo zona izakhamuzi ziqalile lazo ukulandela isaziso sikahulumende sokuthi abantu behlale ezindlini okwamaviki amathathu alandelayo, ziphuma kuphela uma zisiya kwenza oqakathekileyo. Abaphila lokukhubazeka kokungaboni emehlweni baveze ukukhathazeka kungungaqakathekiswa elizweni, bethi bahlala betshiywa phandle enhlelweni zentuthuko. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi eziningi zaseHarare zikhanye zilandela isiqondiso sikahulumende sokuba zihlale emakhaya. Iningi lezitolo lamabhanga bekuvaliwe, kodwa amavinkili amakhulu ama-supermarkets abevuliwe njengokwethembisa kukahulumende ethengisa ukudla. Lokhu bekusenzelwa ukuvimba ukumemetheka lokuthelelwana ngomkhuhlane we-coronavirus oqalele edolobheni le-Wuhan kwele China. Kwele Zimbabwe, leli gciwane selithethe umphefumulo womuntu oyedwa, abafunyenwe belaleli gciwane beyisikhombisa. Inhlanganiso ye-World Health Organization, WHO, ithi lo mkhuhlane usubulele abantu abazinkulungwane ezedlula amashumi amabili lanhlanu, njalo leli nane lokhu liqonga mihla ngemihla. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uzulu lembono ehlukeneyo ngalolu hlelo, iningi likhala ngokuthi lizophila njani ngalesi sikhathi sokungayi emsebenzini. Uhulumende ulaye ukuba abantu bahlale emakhaya njengendlela yokuvimba ukusabalala lokuthelelanwa kwegciwane le-coronavirus eselihlasele labulala abaningi emazweni omhlaba. Umnumzana Wiseman Mthembu, isakhamuzi semzini weRugare, uthi lanxa belalele isiqondiso sikahulumende sokuhlala emakhaya, balutshwana abalandela zonke iziqondiso zangkhona ngokwaneleyo.
I-lockdown yona sikayiboni kangakho ngoba usuku lokuqala into sesisenazo ezindlini, njalo imota ziyahamba lapha lalaphana singazi ukuthi ngabantu abalandela umthetho kumbe ngabantu abalemvumo yokuhamba. Abanye abalandeli lo mthetho wakhona, le 1 meter le abayilandeli ukuthi bebe kachana kachana. Kodwa hayi, ungasikho lokho akuningi akwakhanyi kangako ukuthi sikulockdown.
Umthembu uthi bamangaliswa yikuba abamabhanga bavalile lanxa uhulumende ubethembise ukuthi akasoze avale.
Uyasimangalisa ukuthi amabhenki avalile, kanti i-government angithi bethe ama-essential services yaqamba lawa amabhenki ukuthi amele ehlale evuliwe. Ngakho imali izadiphoza njani ngamakampani ethu asasebenzelayo ukuze lathi sithole leyo mali?
Enye ingcwethi kwezenhlalakahle kaZulu, umnumzana Mlindelwa Mancitshana, uthi ukuvalwa kwamabhanga ngalesi sikhathi kulusizi kakhulu, njalo uZulu ubengakulindele.
Ubunzima bukhulu abantu abala mali, iningi alikaholi,
akula ngenyindlela abangahola ngayo izimali zabo ukuze benelise ukuyathenga lokhu lalokhu yana okufunakala ezindlini. Amalanga angu-21 maningi kakhulu abantu behlezi imali lokhu ezisemankampanini besehluleka ukuholiswa. So lokhu kuyinto okumele ngabe bayikhangele.
Abenhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila ngokuziphandela lokuthengisa abagoqela abe-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, bakhuthaza amalunga abo ukuba alandele iziqondiso zikahulumende emizameni yokwenqabela ukusabalala kwe-coronavirus ngoba liyingozi enkulu empilweni yomuntu wonke. Umqondisi we-VSET umnumzana Samuel Wadzai uthi kodwa kuyadingakala ukuthi laye uhulumende adinge indlela zokunakekela abantu njengokwenzakala kwamanye amazwe ukuze amalunga abo angaze abulawa indlala.
So yes, we continue to call upon our members to stay at home until such a time
sizoqhubeka sikhuthaza amalunga ethu ukuthi ahlale emakhaya kuze kuthi umumo usubuyele esimeni sakuqala. Sikhuthaza uhulumende ukuthi enze kube khona indlela ukusiza ababhekane nenkinga ikakhulu abaphila ngokuthengisa ukubatholisa usizo oluzonceda ekuthini benelise ukuphilisa baqhubekele phambili besenelisa ukuhlala emakhaya.
Bakhona abaveze ukukhathazeka phezu kokuba besesabela ukuthi bazolahlekelwa imisebenzi ngalesi sikhathi njengoba amankampani abawasebenzelayo evaliwe. Kodwa abomanyano wenhlanganiso ezimela izisebenzi elizweni oweZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, bakhuthaza abaqhatshi ukuba baholise izisebenzi ngalesi sikhathi sokunzima ngoba kungasimlandu wazo ukuba kaziyi emsebenzini. Unobhala jikelele enhlanganisweni yeZCTU, umnumzana Jafet Moyo ulandisa kabanzi ngalokho.
Siphakathi kwesikhathi esibi, isikhathi sokuncedisana. Sibona ngani akukuhleke nxa ama-employers azaqala ukuthi abantu kabahambe ezindlini bengelalutho, njalo ngesikhathi besezindlini kabasoze bebhadalwe. Kanti ke lokhu esikwenzayo ngokuthi abantu abahlale ezindlini sizama phela ukuvikela amabhizinisi abo.
Lanxa uZulu ezama ngayo yonke indlela ukulandela inkuthazo kahulumende ekuthini ahlale emakhaya, inenge eHarare likhala ngodubo lokusilela kwamanzi okuyinto esiyenza babonakale abantu emalokitshini bewadinga. Umkhokheli webandla lokholo lwesiKristu ele United Evangelical Church in Zimbabwe, umfundisi Wilson Dutch, uthi kunje uZulu emzini wokhambuzuma lokhu ebhodabhoda edinga la manzi.
It will mean that we are in a worse position, in danger of our life.
Lale mibiko esakazwa kumawayilesi phezu kwalolu daba lwe-coronavirus ingasoze yatsho lutho kumuntu kazana ngoba kungekho okwenziweyo ukusiza abantu kuhlangothi lokutholakala kwamanzi. Umuntu wonke ukhala ngokuthi akukho malungiselelo awenziweyo kulolu hlangothi.
Protect the citizens.
Uhulumende uveze ukuba uthethele linyathelo ukukhuthaza uZulu ukuba ahlale emakhaya okwensuku ezingamachumi amabili lanye emizameni yokwenqabela ukusabalala lokuthelelana kwabantu igciwane le-coronavirus. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ngonjalo nje, izakhamizi zakoBulawayo ziqalile lazo ukulandela isiqondiso sikahulumende sokuthi abantu bahlale ezindlini okwamaviki amathathu. Bephuma kuphela uma besiya kwenza okuxakathekileyo emizameni yokuvimba ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-COVID-19. Lona eselithethe umphefumulo womuntu oyedwa elizweni. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Namhlanje idolobho lakoBulawayo liqalile ukulandela isimemezelo sikahulumende sokuthi abantu bahlale ezindlini okwamaviki amathathu bephume kuphela uma besiya kwenza izinto eziqakathekileyo emizameni yokumisa ukumemetheka kwe-COVID-19 yona esithethe umphefumulo owodwa ezweni. Udokotela weMathebeleland North Province uchaza isimo esikhona ngomkhuhlane we-COVID-19 esigabeni sakhe kanye lendoda efunyenwe ilaleli gcikwane eVictoria Falls.
Okwamanje sesaba lo umuntu oyedwa owathesta ke ukuba COVID positive Victoria Falls. Lo ndoda esesamnika i-treatment usengumuntu osesizwa ngcono. Sasesilandelela ke ukuthiwa ngama-contacts bonke abantu ahlangana labo sabatesta ke umkhuhlane lo we-coronavirus. Bonke ni ba-negative.
Uqhubekele phambili uChimberengwa esithi.
Okwakade sisayenza ama-tests eMathebeleland North awe-COVID akwa kwana ukuba 11 and kulawo 11 oyedwa nje lo engikhulume ngaye nguye obe positive abanye bonke ba negative so ama teams ethu bazama ke ukuthi sifundisane ngomkhuhlane lo sixoxisana njalo ukuthi sihlala sikeze izandla zethu ngamanzi alesepha singabambe ubuso xa umuntu ekhwehlela efoneleke inombolo zika Ministry of Health ukwenza lokuthi ethole uncedo.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo uMichael Ndiweni upha umbono wakhe ngalomlayo kahulumende wokuthi abantu bahlale emizini yabo bengabuthani njengendlela yokuzivikela ukuthelelwa igcikwane le-coronavirus.
Indaba yokuvimba le ngengabhodabhoda namhlanje khonapha kobulawayo ekuseni ngikhangela nje umuma ukuthi unjani, ngikhangela izitolo zabantu abasebenzayo ama-vendors and formal traders. Bebekhala kakhulu ngokuthi sebeluza imali. Abanye kade bekhona bemile sibili but bevalile bekungikhaya umumuza banjani. Abanye bekhala ngokuthi inkinga yokuthi abazo besebenza amarendi inyanga siphele bebhada namarendi bazawabhadala ngani. Lezi ngabe uhulumende mbuya amemezela ukuthi ukuhlawula kwamarenti kumiswe ngesikhathi sokuvimba sokuvala nci ilizwe. Abanye bekhala ukuthi akunamanzi izandla bazazigeza ngani. Njengoba ubulawayo city council kwezindawo amanzi akafiki ngani amanzi avaliwe kumbe impompa zazo wapompi kuhle kodwa amanzi akafiki. Abanye bekhala ngokuthi bona abalampuphu ezindlini bayiswele ngolesihlanu la ngomgqibelo. So kutsho ukuthi-ke namhla besiyazama ukuthi bayithole impuphu. Abanye besithi bona vele abakwazi ngokuthi umkhuhlane wecorona, omunye uzwantshela ngokuthi cholera esithi yena akakwazi vele kalalwazi. Bafuna ukuthi ngabe bayafundiswa ngakho bekwazi ngezinye zezinto engizithole abantu engikhulume labo namhlanje khonapha kobulawayo. Kodwa-ke njengoba ngisitsho mina okungithintile kakhulu indaba yokuhlawula kwezindlu nendaba yokudla. So ngathi uhulumende engazama imizamo yokuthi abantu bathole usizo kakhulu abantu abasebenzayo, bathole okwama-payments ukuze imbadala okuncane bathenge ukudla. Njalo futhi indaba yamarenti le la ikhanyele ukuthi abantu engxenye bengahlawula irenti ngasenesikhathi sobunzima kuze kwedlule.
Okwamanje izisebenzi zempilakahle, omongikazi labodokotela lokhu beqhubekela phambili bekhalele umsebenzi, bekhala ngokuthi abalampahla zokuzivikela ngesikhathi beselapha uZulu njalo bathi le mithi ayikho ezibhedlela. Idolobho lakobulawayo lokhe lilinde imithi evela esiphaleni semithi sikahulumende ukuze izilungiselele ukwelapha abantu abazabanjwa yi-COVID-19. Edolobheni lokhe kungakabi ngitsho lesibhedlela esisodwa esesilungele ukwamukela abantu ababanjwa yilo umkhuhlane. Okwamanje njengoba kungakabi lomuthi wokwelapha i-COVID-19, uhulumende wethule iziqondiso zokuthi abantu bahlale emakhaya bengayi emsebenzini okwamaviki amathathu njengendlela yokumisa ukuthelelwana leli gcikwane lokulondoloza ukuhlanzeka lokuzivikela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 laku 9885 kHz kushort wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz kushort wave.
Amabhasi aya emaphandleni abonakale ethwala abantu ngobuningi ngesonto. Abanye abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi bona bakubone kungcono ukuziyela emaphandleni ngoba kungasoze kube le migoqo eminenginengi efana lasemadolobheni. Ekuqaliseni kokulandelwa kweziqondiso zikahulumende zokuthi abantu bangahambihambi njalo bahlale emakhaya bengayi emsebenzini okwamaviki amathathu alandelayo njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. UChris Gandhi weStudio 7 uxoxe lesakhamuzi sedaluka eLupane, umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya yenake othi lasemaphandleni abanye kabasondelelani eduze njengendlela yokunqabela ukuthelelwana igciwane le-coronavirus. Ungwenya uthi kodwa abantu bayazihambela nje njengesukwini.
Izolo bengikobulawayo ilanga lonke ephose ngisuke ngabo-10 bekungahambeki ngoba kwaba ngihamba ngabo-10 kutho ukuthi na bekule amakhiwe abantu bephuma lapha besiya lapha lalapha bonke bekhuluma nje ukuthi yona hhayi umuma wakhona awawujwayelanga bebalekela lonolo lelo lukhona ngoba amapolisa bememezela singekhuthaza bebhoda ngemoto yabo ne-epicar bememezela ukuthi nahayi kungatsha u-12 kunganyakazela abantu siyezwa nje bebale ukuthi na ngoba kade ngisemakhosi nalapho engigadele khona bontumbane bebale ukuthi na sisuke entumbane bese kuklinekile songathi vele kakukho kodwa i-movement yabantu nje yathi ngajwayelekanga ngoba into enganiyintshakiwe kwabantu bephuma zibe ngeziningi ngoba nginanzela ngemoto amabhasi bengaphumi ngesikhathi esifana nayo sikanani ayebephuma very early ngoba amaningi ayebephuma abo-7 esenze kushaya amatripu encedisa abadala besiye emakhaya hayi umumo wakhona unjalo umumo ngamhla kanti uthulile umumo namhlanje ngapha abantu hayi bapholile abanyakazeli njengensuku zonke.
Ayabonakala yini amasotsha kumbe amapholisa ebhodabhoda khonapho ngendawana?
Apha thina emaphandleni hayi hayi asiyaboni nje kuthula nje abantu bayakhuzana bebonisana bayasabana abantu 1 meter komunye ngibonile nje abanye belabo sigubhu ngapha sithi ngosigubhu giya kukhona amagalanda nafakwayo emagedini nje ukuthi nxa ukuvela phandle uwaya esambuzini unyathele nje kuya kungani kule giya kwinto wakhona kuya kunyathela kula manzi alisepha begeza izandla every 20 minutes njona laphana ngabonisa amavidiyo ugogolayo bekwenza ugogo onancajana kutho ukuthi ngendlela efana nayo abamanga ugogo lokhu bekwazi abantu abaningi ba i-GMB yiyo engani bathenga ukudla khona amasaka abo kuthi-ke izigogala bogogo kula masaka abo lana babuya every month.
Umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya yisakhamuzi sedaluka eLupane. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le eLupane. Live Talk lamhlanje kuhlelo siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Lapho eselithethe imphefumulo yabantu abedlula 2,500. Abantu abasebefunyanwe yileli gciwane sekuzedlula 135,000.
Ezivela kwamanye amazwe ngamafishane lilo Mike Hobe, inani lasebebulewe ligciwane le-coronavirus kwele Melika seledlule ekhatshana elakwele China, okulapho elaqalela khona leli gciwane. Leli nani selifike kunkulungwane ezilikhulu lamashumi amathathu amahlanu 135,000, selibulele inkulungwane ezimbili lamakhulu amane 2,400. UZulu waseMali ubevota izolo kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende oluke lwamiswa okwesikhathi eside ngezikhubeko ezehlukeneyo. Ngasikhathi sinye lelo lizwe libe lomuntu wakuqala osebulewe ligciwane le-coronavirus. Asebekhulele bakwele South Africa namhlanje baqalisile ukuyalayinela ukuthola uncedo emzini omkhulu owesoweto eJohannesburg lanxa kule ngozi yokuthelelanwa kwegciwane le-coronavirus. Sizigqiba ke lapha ezivela kwamanye amazwe, lilami uMike Hobe.
Ingcitshi kwezempilakahle edolobheni lakoBulawayo sezethule imibiko yemfundiso lamacebo okuzivikela ukuthelelwa igciwane lomkhuhlane we-COVID-19. Bethi alelapheki, njalo kuqakathekile ukuthi uZulu ahlale ndawonye ezivikele ekuthelelweni lomkhuhlane ngoba usukhona elizweni njalo uyingozi enkulu. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Inani labantu abafunyanwa belegciwane lokhe liqansa eZimbabwe okwamanje sekulaba yisikhombisa asebe lomkhuhlane we COVID-19 kodwa uZulu useziyenga ngokunatha imithi ehlukileyo emizameni yokuzivikela. Ingcitshi kwezempilakahle ziyayiphika imibiko yokuthi usukhona umuthi wokwelapha lomkhuhlane. UDokotela Rudo Gumbo uchasisa kabanzi ngale imibiko ayithi ngeyamanga esisabalaliswa ngabantu.
Kulabanye abakholwa ukuthi lomkhuhlane awusoze wakubamba uma unatha igaliki, iele jinja, elenyosi njalo elamalemon, hayi la ngamanga. Lokhu akukaziwa njengoba lisazithina sikholwa ezisayensi.
Umqondisi wezempilakahle esibhedlela sempilo Central uDokotela Solwayo Ngwenya uthi abantu abalandele imilayo yabezempilakahle hathi eyabantu makhaza.
Lo umkhuhlane unjenge flu uyatholakala nxa umuntu ethe wakhwehlela ngoba wathimula wena ubusuphefumula lo moya akade ukhwehlela khona umuntu. Umkhuhlane lowu uyabulala. Abantu babonakala ngokukhwehlela kumbe ngokutshisa umzimba njengoba likwazi iflu. Kodwa yona iflu yakhona ibuya amalanga sokudlula amaviki amabili umuntu ahlangane labantu abakhwehlela lo mkhuhlane. Liyaxwayisa kakhulu ukuthi lihlale phansi njengobana uhulumende esethe abantu behlale phansi kwamaviki amathathu. Lokhu kwenzelwa ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki kakhulu, ngoba ungamemetheka kakhulu uzagcina ubulala abantu abaningi. Liyaxwayisa njalo ukuthi ligeze izandla kakhulu, ngoba umkhuhlane lo awuthathwa kodwa ngokuphefumula, uyathathwa ngokuthi izandla zakho nxa zingahlanzekanga kuhle, uyawufaka emlonyeni kumbe ufake emehlweni, uyangena lo mkhuhlane, ligcikwane elitsha. Yikho leli gcikwane liyabulala kakhulu, ikakhulu abantu abadala asabele iminyaka amathumi ayisikhombisa, hhayi bayafa kakhulu abantu abadala lapha. Libananzelele kakhulu labantu abangabe thatha imithi njengokuthi abalamasosha aphansi abagula umkhuhlane wegcikwane leli elijayelele. Yabo umuntu usezuza amagcikwane amabili kuyayenza ukuthi abantu bachone kakhulu. Nxa leyokuthi licabanga ukuthi selilawo lowo mkhuhlane, kumele lifonele abantu be-City Health Department lapha koBulawayo kumbe eHarare kumbe seneso isigodlo eliyabe lisekhona, lifonele abantu lingaze lagada imjova namabhasi lisiya ezibhedlela. Lokhu kwenzelwa ukuthi lingaze lathelela abanye abantu nxa lihamba. Abantu bazathuma i-ambulance abe-City Health babuye bezolithatha belikhangele ukuthi ngabe kuyiwo yiwo lowo mkhuhlane. Ngiyabonga kakhulu Mahlabezulu, liyaxwayisa ukuthi linanzelele lilalele khonokho esilitshela khona. Siyabonga.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Sibangelizwe Dumezweni uthi ngombono wakhe i-COVID-19 ngumvimbano oyelapheka ngesithelo selemon ngokukhamela lomhluzi emakhaleni kanye lokufutha.
Amalemoni liwakhamele emakhaleni, of course kubuhlungwanyana, kodwa ubuhlungwanyana bakhona buyedlula. Even abantwana abancane bona abancane ncane abamunyayo, lingesabi, khamelani umsobho wamalemoni emakhaleni, baza kuthimula bakhuphe udenda ngamakhala, lokho esithi ngamakhovula, kuphume amakhala avuleke, impimbo ivuleke, izifuba zivuleke, libe selifutha. Abakwazi ukufutha, faka amanzi akutshisayo kubuzele ingubo, ufuthe uginqe, kuphume izithukuthuku lezi, kuphume amakhovula udenda. Yilo lonolo kuphela olusuka lube yinkinga, lulimaza abantu bagcine betshona.
Odokotela nengcwethi zezempilakahle eZimbabwe lasemazweni womhlaba kanye labenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization bathi awukabi lomuthi wokwelapha oyabe sebanjwe ngumkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abaphila lokukhubazeka ngokungaboni emehlweni baveze ukukhathazeka ngaqhakathekiswa elizweni bethi bahlala bechiwa ngaphandle enhlelweni zentuthuko okuvezwa la yikusilela kwengwalo abazisebenzisayo ezeBraille. Yintshotshelo izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso yeCrosscare International abalomsebenzi wokuthengiswa kwemitshina ephathisa abangaboniyo bathi minenge abalayo okugoqela lo ongababalela ingwalo zabo.
Please place your document. We care CrosCare International. Flyers OFN. Then adaptive innovative independent living. Hardware and softwares for all forms of disabilities.
Unkosazana Diana Shoniwa walinhlanganiso eqhakathekisa ukusekela abaphila lobugoga othi lonyaka badideka kakubi ngoba benganelisanga ukuxoxa umkhankaso omkhulu kwelanga le Braille Day emhlabeni jikelele.
Due to financial constraints, we couldn't really get to do it this year. Probably we starting to plan for
lonyaka asila ama commemorations e Braille Day inxa yomumo wezinto lokusilela kwezimali. Kodwa sizazama ngomnyaka ozayo.
Uthi imitshina ikhona sibili la kulezi nsuku kodwa uDuba ukuthi abaningi bacina besalela muva bengayifinyeleli ngenxa yentengo ephezulu ngoba ithengwa emazweni afana le-Europe le-Asia. Ethi uhulumende angaphathisa kulolu daba ngokwehlisa umthelo weduty lemithelo kiyo. Igqwetha elilwela amalungelo abakhubazekileyo laye engomunye wabangaboniyo u-advocate Abraham Mateta uthi ngumlando kahulumende ukuba esize.
Okwaqala mina ngithanda ukuthi uhulumende azwisise ukuthi i-braille kuyabe kumele kube ngumlando kahulumende ukuthi i-braille itholakale. Okusho ukuthi izingatsha zikahulumende ezifana labo Ministry of Education, i-Ministry of Information, lezinye ezinjalo, kumele zidinge indlela yokuyenza ukuthi i-braille itholakale kanye le-information itholakale nge-braille.
Uthi ukusilela kosekelo oluzayo kuzifundo zokubala lokubhala kwabantu abangaboniyo i-braille kwenza bebhekane lobunzima obukhulu emsebenzini yabo kuqathaniswa labanye okumele kulungisiswe.
Uzathola ukuthi ikakhulu nxa ngenza into eziningi angibhali even ama speeches lama presentations kakhulu angibhali ngoba sengazifundisa ukuthi ngifake izinto ekhandeni kwakubangelwa ikuswelakala kwamaphepha okubhalela i-braille.
Lezi zifundi ziphakathi kokufundela ukubhala ngomtshina we-braille phakathi kwedolobha leHarare. I-Dorothy Duncan Braille Center ngenye yendawo ezifundisa abangaboniyo ukubhala lokubala i-braille izimele. Umnumzana Leonard Saiti walindawo uthi ukusilela kosekelo kubenza bengenelisi ukufundisa abantu ngobunengi.
Lapho kufundiswa abantwana abangu 6 yindawo yokuthi kasila indawo enkulu lokusenzisa okune plus indawo semali ukuthi sikwanise ukuyenza umsebenzi.
Uthi babhekana njalo lemitshina esiguga okugcina sebebulala ke emidala bethathe amaphathe okulungisisa engconywana ngoba ithengwa phandle kwelizwe bengenenisi imali yakhona kanti lephepha le-braille lalo linzima ukuthi balithole ngoba lithengwa ezansi ye-Afrika. Uhulumende ule-braille printer press emzini we-Mount Pleasant eHarare. Kodwa umnumzana Masimba kutshera ocubungula ezomnotho engaboni laye uthi kumele lindawo yengezelelwe usekelo ukuze iphathise
abaningiukubanga elinjani kodwa ngiyakwazi ukuthi uhulumende ulawo yo-infrastructure kodwa ukuqakathekisa into lezi ezabantu abagogekileyo mbona njengani uhulumende ezikhathini eziningi uyaphunga ukukhohlwa nje even i-disability day langikhona ngezinye izikhathi bayakhohlwa i-braille day abaka
uhulumende uhlale ekhuluma ukuthi unanza abakhubazekileyo bonke waphinda wasekela ke umthetho wokubekela eceleni izihlalo zabameli bamalungelo abo edale lephalamende la kudale lesenethi kanye la kudale lenkundla yabamcebisayo kodwa esehlulwa ikusilela kwemali okwenza eminye imisebenzi yakhe enjengakulolu hlangothi isalele muva. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ebezihamba phambili. Izakhamizi eziningi zaseHarare zikhanye zilandela isiqondiso sikahulumende sokuba zihlale emakhaya. Lezitolo eziningi lamabhanga bekuvaliwe. Ngothi ke ezakobulawayo lazo ziqalile ukulandela isiqondiso sikahulumende sokuthi abantu behlale ezindlini okwamaviki amathathu amalandelayo. Ziphuma kuphela uma zisiya kwenza okuqakathekileyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo, uPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.